vachitaura pachitiko chenhasi masikati, Dr. Parenya atora kuti zvirwere zvisingatapuriranwe zvakadai segomarara zvave kuramba zvichiwanda munyika, vakati zvakakosha kuti nyika isimudzire kurwisa zvirwere izvi sekurwisa kwairi kuita HIV AIDS. Vaparenya atora kuti kuvekwe muchina uyu pampilo kuchabatsira zvikuru pakurwisa chirwere chegomarara rezamo munyika, sezvo chipatara ichi chiri icho chipatara chikuru kuchamhembe kwenyika.
Tiri kutofara chaizvo kuti region inoyi yaane mishini yakadaro, because iye zvino maakuziva imi kuti tiri kuona vanhu vanosvika kuma 4,000 pagore votinoona vane cancer, asi ivavo ndo vanouya kuzvipatara zvedu, vamwe havauyi. Saka maybe figure yacho yakatokura. Saka cancer iri kuramba ichiwanda munyika, pamwe ndaa yekuti taakuziva kuti iripo, asi ngatibatei tiedze kuivharidzira kana kuti prevention. Pakupreventa ipapo ndo panobatsira meshini yakaita fanika iwoyo kuti ukurumidze kuona kuti zvapapi.
Dr. Parenya atwarati veruzhinji havafanirwe kubhadhariswa zvachose pakushandisa muchina uyu, asi vaudzwa kuti kubhadharisa vanhu kunozovepo nekuda kwekuti chipatara chemupilo hachina mazvikokota anonzi radiologist anokwanisa kududzira zvinenge zvaburitswa nemuchina uyu, uye chipatara ichi chinobhadhara vanhu vekunze vanoita izvi. Mukuru wechipatara chemupilo Valenard Mabandi vaudza Studio 7 kuti hapana chavanoona chakaipa pakusabhadharisa vanoshaya mari yekushandisa muchina uyu, asi vati zvinenge zvakakosha kuti vanowana vabhadhare.
Dambudziko ratinaro harisiri kuti chipatara chinoda mari, asi dambudziko ndere vanhu vari mamembers emamedical aid society vasingadi kubhadhara. Isusu ticharamba tichishanda kuti mushini woyu urambe uripo, venakizo vato vacharamba vachitisapota, will be very happy, and we have no problem kubatsira vanhu, nekuti basa redu harisi kukolekta mari, asi nderi kuti vanhu varapwe vafare vararame upenyu hwavo, tiriduse kufa kuburikidza nezvirwere zvekenza.
Muchina uyu unokosha madhora zviuru mazana mashanu. Sangano reNational AIDS Council iro rakatenga muchina uyu rakabhadhara madhora 225,000 sezvo kambani yePhillips yakagadzira muchina uyu yakati yaizobatsira nekubhadhara imwe mari. Mukuru weNAC Dr. Tapuwa Magure vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rave kupindirawo mukurwisa chirwere chegomarara richishandisa ruzivo rwarinarwo mukurwisa HIV AIDS.
Minista wedu akaona kuti zvatoita kuHIV zvokuita inonzi multisectoral, yatinodaidza masectors akasiyana-siyana kuti varwisane nechinhu chimwe, zvikaendawo kukenza vakaona kuti ikonzepti yakanaka iyo. Ndozvikuru zvaisa kuti tidi tipinde munyaya iyi kuti tiite coordinate maplayers akasiyana-siyana. Saka isu weNAC tichauya tichivabatanidza kuti vanyatsokuronga zvinhu zvavanofanira kuita vari pamwe chete.
Muchina uyu ndiwo wechitatu wakadaro kuve muchipatara chehurumende munyika, mushure memumwe uri paPari reNyatwa nemumwe uri paMutare Provincial Hospital. Zvichakadaro, Dr. Parinyatwa vaudza Studio 7 kuti hurumende ine zvinzvimbo zvinopfuura mazana maviri zvemadhokotera zvisina vanhu munyika mose. Vati hurumende inoda chose kupa mabasa aya kunana chiremba vemuno, asi vati vakawanda vanoramba mabasa aya vachiti mari yemuhoro inopiwa nehurumende ishoma. Munguva pfupi iri kutevera, hurumende iri kuunza vana chiremba zana vanobva kunyika yekuCuba, uye Dr. Parenya atovati vana chiremba ava vanenge vachipiwa mari yakafanana neinopiwa vamwe vana chiremba vose vemuno munyika. Vana chiremba pamwe nana mukoti vemunyika vakawanda vari kushanda kunze kwenyika, uko vanoti vanowana mari yemuhoro yakawanda uye vachishanda zvakanaka kupfuura zvavanoita muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.